Chinangwa chava munangagwa changa chiri chokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti idzoke kumusha, pamwe nekukurudzira vanoita nezvemakambani kuti vauye vazovaka makambani muZimbabwe kuitira kuti Zimbabwe ibudirire munyaya dzezveupfumi. Zvikuru zvavataura vamunangagwa vati iwo kune nzira dzavavhura kana kuti dzazarurwa kuitira kuti avo vanoda kuuya kuzovaka kana kuwana upfumi hwenyika, kuvakidzira upfumi hwenyika muZimbabwe, vakwanise kuuya munyika yeZimbabwe vazoita izvi.
Ivo vanhu kuuya kwavaita kuzosangana nemutungamiriri wenyika vabuda zvakawanda zvakadii uchitarisa uwandu hwevanhu vari muSouth Africa?
Kwanga kuine vanhu vanokwanisa kusvika ningati zviuru zvinosvika makumi maviri, kana kuti pachirungu tinoti kana kuti kuma20,000 vanhu vauya pamusangano uyu kuti vazonzwa mashoko avamunangagwa. Zvekuti panga pasina nzvimbo yekuti munhu aswedere padhuze, nekuti nzvimbo yanga yakazara zvekuti vanhu vakawanda havana kukwanisa kuti vanzwe kuti vamunangagwa vanga vari kuti chii, asi kuti vanga vari pazvo ndio vakwanisa kuti vanzwe. Kwanga kuine vanhu vaishandisa mbozharunhare kutora mifananidzo, vamwewo vachiratidzira pamukova unopinda pamuzinda weZimbabwe vachiratidza kusafara kwavo maererano nekusarudzwa kwakaita vamunangagwa kana kuti kuuya kwavaita kuti vazoparura musangano uyu.
Musangano uyu kuti uzobudirira kuitwa zuva ranhasi, ndivamunangagwa here mukuru wenyika vakaronga izvi, kana kuti ndevana muzvina bhizimisi vari kuSouth Africa vakaronga izvi ndokukoka mukuru wenyika, kana kuti iembasi here? Tingada kuziva kuti akaronga ndiani kuti chiitiko ichi chigovako nhasi.
Ichi chirongwa chakarongwa nevanosanganisira hurumende yeZimbabwe pamwe nevamiririri vari muno vemuzinda weZimbabwe, kusanganisirawo nevanoita zvemabhizimisi kuti vauye muno vazoshambadza nyika yeZimbabwe kuitira kuti avo vanoda kuzoenda kuZimbabwe vachinovhura makambani vakwanise kuti vaende kuZimbabwe vachinoita izvi. Changa chiri chirongwawo zvakare chekuda kuti vamunangagwa vakwanise kutaurira mhuri yeZimbabwe iri muhupoteri kana kuti iri kugara kunze kwenyika, nechirongwa chavo neutungamiriri hwavo hwavachaita